Vamos agora para falar sobre o Nananaki, o Anapo, o Lakatora Matilda. Assim, o Tondi Wawi, o Raisansa, o Tondi, o Janiri. Langanga, o Nili, o Tondi, o Ekutarajinji, o Lakatora, o Nili, o Mausipati, o Democracy, o Kata, o Tudiswa, o Tawa, o Nili, o Yakatua Kuchi, o Jibotinu, o Nema, o Kuchi, o Sengwa. Saba apana chikuru chatingati tingayemura utongi wawo
vaimboita sokuwirira navo neZimbabwe ukama hwavo nevamugadwe hwaya hwakamira sei
hwaka uri ukama kahoubikidoka ivo vamugadwe vakadhigwa sei kudhigwa kwakaitwa vamugara kuti vakatanga kudhigwa vamugadwa vachizodhigwa 2013 asi vakangodhigwa nenzira dzakafanana nokuti vaishandisa mauto vachidhanirira vanhu vachishandisa mauto kuponda nokuuraya vanhu zvainge pana vamugabe ende zvichiitwa kuti nehurumende yabvisa vamugabe asi kuinda kwavo vakangoendawo sokuuya kwavakaita sokutonga kwavaita vachishandisa mutsindo vachitunga vanhu vachibvata mapolisa patizi saka na uchinge uri mutungamiri wenyika unofanira kuita zvakanaka kuti vanhu paunosiyawo simba vanhu vakucherechedze muegypt vashoma chaizvo vari kutema kuti vamubharaki vaenda nokuti ndivakonzera zvese zvenuti mauto agopinda aitonga ijipti utongi wavo mubharaki
vacharangarirwa sei muafrica uye chimiro chavo mune zvematongerwo enyika muafrica changa chakadini
chimiro chavo mubharaki muegypt hachinamira zvakanaka vakatobvita nevanhu chimiro chavamugabe chekuti anachatukita muno hachinamira zvakanaka vakabvuka nevanhu norodzoro vakadzidwa nemauto akungoteedzera kutonga kwavamugabe saka chimiro chomutungamiri chinobva muvanhu vake kuti vanhu vacho vanokuremekedza zvakachii tarira kana musouth africa vana manzira vanoremekedzwa oliver tambo vanoremekedzwa nezvavakaitira zvatamusati vanoudza independence vaudza independence vekutonga 4 years vatonga 4 years vekuti ha ina anodadini pandaidabva papaanoda kutira chaizvo ndepo tobvawo ondira zuma zumaobva ondira ramaponi zvichingodaro zvinopa ruremekedzo nekuti zvinopa stability munyika ikonomi yenyika yekupamba zvakanaka.